taingotarisa kuti saka zvinorevei mavhoterwa anga achiita uyewo sekuona kwedu ndevapi vanhu vakanyanyobuda kunovhota kuti yes kana kuti no. Saka yanga ingodiscussion yakadaro. Ini ndandakataurawo kuti sekuona kwandanga ndichiita ndakuona kuti mavhotsi anga akawandisa aiti yes aibva kudivi rezanupf nekutiwo ndofunga vabiti vanga vachitaurawo kuti vanofunga kuti vanhu vakavhota yes vazhinji vacho vaibva kudivi remdc. Kwaingoya kutaura kuongorora kwevanenge vachingoona umwe naumwe ane maziso akasiyana-siyana nezvaanenge achitarisa.
Veruzhinji vangada kunzwa kuti mumaongororera makaita kana kuti maonero venyu sei makafunga kuti vezanup f ndo vakawanda vakavhota kuti yes.
Tanga tichitongotarisa hedu kuona manumbers anga achibuda achiti yes kuchitarisa kusprida kwaanga akaita kune vakawanda hongu Marare vakavhota vachiti yes asi unenge uchitarisa kuwanda kwevanhu vakavhota kuti yes vacho vazhinji vacho taiona manumbers avo akanyanyowandiza kunana Mashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West nekumidlands kuya muelection yakapfuura yemuna 2008 so kune vanhu vakawanda vakanyanyovhotera zanup f. Saka taingotarisa anonzi muchirungu mavoting patterns kuri kuti vanhu vari kuvhota varivo vanhu venzvimbo dzakavhota muna 2008 saka ndozvataitarisa izvozvo.
Mungaona here izvi zvichizoshandura mabudiro angaita sarudzo dziri kutarisirwa kuti agore rino?
Ndinoona kunge mavhoterwo achaita sarudzo inoteera hazvinyanyiwo kuzosiyana nekubuda kwaiita vanhu yatinoti muchirungu turnout. Munhu wese akavhota pareferendum apa ndinoona kunge achanovhota futi kunze kwevakawanda vamwewo vakanyanyozarira muna town vasiringe vakarejistwa kuvhota. Saka tikatarisa mabudiro iwawo kukaramba kuchingobuda vanhu vari kumareserva maareas atinofunga kuti akazara vatsigiri vezanup f kumadhorobha kukaita vanhu vashomanani vanovhota sokuona kweri zvinenge zvaitenderwana nevanhu vanga vari pamiting kutiwo vazhinji vaivhota muHarare havana kurejistra kuvhota zvinenge zvava kureva kuti vanhu vakawanda vezanup f vari kumareserva ndo vanozopinda kubuda kuenda kuno vhota. Izvo zvinokwanisa kuita kuti zanup f ione vanhu vakawanda vanoivhotera kupfuura vanenge vachinzi vabuda vanovhotera mdc.
Saka muchidimu tingati munongedzo wekuti zvakafamba zvakadaro zanup f inogona kukunda musarudzo dziri kuuya?
Hatingati hanzi zanup f inokwanisa kukunda inonzi muchirungu analysis haungati hanzi nezvauri kuona ndo zvichaitika. Tanga tisingange tichida kufembera kupredicta zvichaitika taingotarisa mavhoterwo ari kuita iwawo kuti mabudiro azviri kuita zvinotaridza kuti pakasava nezvinochinja nekuti inonzi analysis inobatsira kuti vanhu vagadzirire seya munhu anotaura kuti kungangonaya mvura saka unofanira kungogadzirira kuti kungangonaya mvura. Saka apa tanga richitaurira vanhu vari kuenda kusarudzo zvikurutu vemdc kuti kana vachienda kusarudzo ngavanyatsotarisisa nyaya yekuti vanhu vanovatsigira vakazara mumadhorobha vabude vaende kunovhota uye kana kune vakawanda semaonini atakati vasati varejista vaende kunorejista kuvhota.